pane vapoteri mazana matatu nemakumi manomwe kusanganisira vana vadiki vari kusika madziro munyaya yekuti vazvipire kudzoserwa kumusha muchirongwa chevoluntary repatriation vachiti kuZimbabwe kwakaberekera ingwe. Kunyange hanzo hurumende yeBotswana yaiti bazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi richavaita mutsengabere mushure mekudzosera vamwe vavo mazana mana nemakumi maviri kubva muna zviita kusvika pakati kwemwedzi uno, vapoteri ava vari kuramba vakamira semusambangwena. Muzvare Hansen avanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reUNHCR vaudza Studio 7 kuti vari munhauriro nehurumende yeBotswana senzira yekutsvaga pundutso panyaya iyi.
We've been involved in a series of discussions with the Botswana government.
Tiri munhaurirano dzaka simba takavabudira pachena tiri UNHCR kuti kudzosera vapoteri nechisimba kuchora kodzero dzevapoteri.
Muzvare Sini vaenderera mberi vachiti vapoteri ava vane makore anopinda gumi vari muupoteri pamuzinda weDuku refugee camp muBotswana havatso kufara nekuda kudzoserwa kumusha nechisimba sezvo Botswana yakaisa ruoko rwayo pachibvumirano chekuchengetedza kodzero dzevapoteri che-1951 UN Refugee Convention. Muzvare Sini vanoti nyika iyi inosungirwa kupa zvizvarwa zveZimbabwe upoteri vachiti kusadaro kumbunyikidza kodzero dzevapoteri nokuti upenyu hwavo hunogona kupinda mataisiireva kana vakadzoserwa kunyika yavo. Vachitsigira mashoko aMuzvare Sini, gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBotswana vakristu musi vanoti hurumende yavo haisi kudzosera kumusha avo vasiri kuda nechisimba. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chiri muupoteri amai toendepi mvere chena vaudza Studio 7 kuti vakanzwa nerunyere kupe kuti sangano reUNHCR riri kutaurirana nehurumende yeBotswana kuti vatsvagirwa kwavangaendeswe.
Vari kuti ivo vari kumbonekosheta panyaya yedu kuti tidi tigone kubatsirwa neUN nekuti yakaona kuti hatikwanisi kune vane makesizi vasingakwanisi kudzokera kumba. Vakangotorawo manhamba emafoni nhamba edu ivo veUN vachiti kana vabudirira vachatishedza kuti topinda mumainterviews avo ivo veUN.
Vatitsigira mashoko amai mvere chena, mumwe ari muupoteri achibva kuZimbabwe uyo asina kudoma nezita anoti kupindira kweUNHCR munyaya yavo kwaunza kugadzikana muhana dzevazhinji sezvo hurumende yeBotswana yatidzikanei.
UN yenzera iti because ndo basa rayo ndo zvainofanha kuita kwete kurara mumahofisi. It's like vachinja naivo vakuratidza kuti vari kutsva something hazvichafanani nekumashure.
Pari zvino paDuku refugee camp pasara vapoteri zviuru zviviri chete zvinosanganisira zvizvarwa zveZimbabwe, Somalia, Uganda, Burundi nedzimwe nyika dzekumabvazuva kweAfrika. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Singirai Madondo.